sezo veruzhinji vari mubishire kugadzirira mabiko munguva dzezororo rechisimose negoredzva vanorwira kodzero sevanorarama neusope amai Agnes Gurune vari kukurudzira vakaremara kuti vasatore zvinodhaka pavanenge vachiita mafaro sezvo zvinodhaka zvikwanisa kuvhiringa ganda remunhu ane usope.
Vanhu vane albinism vanhuwo vakangofanana nevamwe vanhu vese, saka zvinoitwa nevamwe tinowanikwa tiri mowo tichitofarisawo saizvozvowo vanhu vachipindawo mumadrugs saizvozvo vachiita zvakasiyana siyana. Saka kurudziro yandiri kungopa kuvanhu vane albinism especially vechidiki ndeyekuti ngatisafarisai zororo ratatarisana naro iri zvinoitika gore negore.
Amai avanoti vanotyaira vanofanira kuita basa ravo zvakanaka vasingamhanyisi pazororo iri sezvo zvichiita kuti vamwe vazoita njodzi mumugwagwa sezvo motokari dzinenge dzakawandisa izvo zvinozogona kukonzera tsaona. Mambo Chimbini Magudu vekwanyika vanhu mumasvingo vakabva mugwadi avo vasingaoni vanotiwo mhemberero idzi dzinoitwa gore roga roga nekudaro vakaremara vanofanira kufara zvine mwero vachichengetedza upenyu hwavo.
Todzikama tova vanhu vakateramira tofara takatarisa ramangwana takachengetedza upenyu hwedu tisingapindi mukudhakwa tisingapindi mumadrugs tisingaiti overdrive tisingapakwi futi mudzimota fanika mabhero kana mumabhazi kafanika mabhero.
Mutauriri wemapurisa masvingo Inspector Kuda Kwashe Dewa vari kukurudzirawo vanhu vese kusanganisira vakaremara vanofamba nedzimotokari kuti vasamhanye mumigwagwa uye vasatakure vanhu vakawandisa mudzimotokari.
Panguva ino yezororo rechrismas semapurisa toda kungokurudzira veruzhinji kuti tibatsirane kana tiise musoro pamwe chete kudzivirira tsaona dzinowanzoitika nguva dzakafanana neidzi. Ngatipananei mukana kana tichifamba nedzimotokari mumugwagwa tirege kungomhanya zvakapfurikidza mwero. Chimwe tinonyaya kukurudzira ngatizei kuzadzisa motokari dzedu kupfurikidza zvadzinofanira kupakura.
Munyori muhofisi yegurukota remasvingo Dr Admo Pazakaambwa vanoti munguva yezororo rechisimusi panoitika zvakawanda mumigwagwa kusanganisira kurasikirwa neupenyu.
Ndinokurudzira kuti vanhu vafare zvine mwero vasafarisise zvakapindiridza vazive kuti aiwa izvi zororo inopfuura gore richitanga takutarisana nezvakawanda tinoda kurarama toda kuti mhuri vana vaende kuzvikoro.
VaCosmas Mvuto avo vanofamba newheelchair uye vanobva kuMidlands vanoti havasi kuzofarisa panguva yezororo rechisimusi sezvo vakaitirwa chisimusi nekambani yeranaka pamwe nesangano recalvary of ambition musi wemugovera kuzishavane.
Zvedu ndaiona zvanaka, Christmas yedu ndaiona yanaka, nyika ini kusati kwangu ndaiona semunhu akaremara ndationa hangu zvakanaka. Vatapuwa mabhuku, magrocery, hembe nezvimwe zvekushandisa zvechrismas sevanhu vakaremara.
Mumiriri wekambani yeranaka necalvary amai Chisima Chai vanoti vanofarira kuitira nherera chirikadzi nevakaremara mabiko ekisimusi kuitira kuti vafare sevamwe pasina kutora zvinodhaka.
Takamirira nherera pamwe chete nechirikadzi navarombo mapofu nevane zvirema tiri kupa vanhu Christmas. Asi Calvary yakaona zvakanaka kuti ibatanidze rudo kune vanoshayiwa nevanotambura vagonewo kusvara pazuva reChristmas. Tinopa nhumbi, tinopa grocery, tinopa zvese zvinongokodzera kuti munhu ange achirarama. Vanotambura vese vachibatsirwa ipapo.
Zimbabwe ine vanhu vakaremara vanosvika zvikamu gumi kubva muzana pauwandu hwevanhu vose vari munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.